mabira atiri kuita ari kutanga muzvechishanu mugweru tozobva ipapo toenda kublawayo mangwana acho musi wemugovera vhiki richatevera iro musi wa 14 na15 tichaita mabira kubetbridge nekumasvingo vhiki richatevera iri tonoita rimwe bira kukadoma toita rimwe kumasvingo toita rimwe kuvictoria falls toita rimwe kukariba then tozovhara gore musi wa31 muharare pahipp
ko vanenge vachida kutenga matikiti ekupinda mumabira aya vanaawana kupi
zvatakaita ndezvekuti matiketi aya anowanikwa paine inonzi click and pay nekuti takaona kuti dzimwe nzira dzekutenga nadzo matiketi taita iya inonzi manipulation yekuti vanhu vaizogadzira matiketi avo efeki
tiri kunzwawo kuti mukanya vachange vachiimba nevamwe vaimbi zvikuru vari kusimukiravo ndevapi vamwe vacho uye sei vatora danho iri
danho iri rakaitwa navamukanya chiri chido chavo chekuti vasimudzirewo vechidiki remumhanzi sezvamunozivawo mukanya ngati zera ravo rinenge ratifambei saka wose munhu ari kuona kuti zera ratifambei vakuonawo chiri chingati jana ravo rekuti vaitiwo vachisimudzire vechidiki vaitiwo vachivaratidza gwara saka zvatakaita ndezvekuti takati vaimbi vari mumacities munzvimbo dzatichanoitira mashows iwayo ndova kwatichange tichiwana vanhu vanenge vachiridzana navamukanya saka tanga tichiri kufinaliza list yachona yevaimbi vese vatenge tinavo asi mugweru ndinokonfirma kuti tine mazvikwata zvinoita zvidzina asi pane chikwata chinonzi samukoko pane chikwata chinonzi house of stone uyezve pane muimbi wechidiki anonzi gary tide anova mwana wemuimbi ane mukurumbira anonzi william tide gary tide akanatsurudza anengati imwe nzwi yavamukanya yakaita mukurumbira inonzi vanhu vatema akairovawo nemaimbirimbiravo vechidiki amazuva anaya asi gary tide tichange tinaye pamashozi ese kumaprovinces kwese kwatichanoridza
ndachindironge musika kukombakabana timonirekanzurura parabata ndatindifayise majiri kumbati babilani rabharakanya kuti nditewo kana manichenja kumba kumba rabharakumba vaka vasikana kana tikabatana tinokunda zvinhu zvakawanda saka afrika kana tikabatana
kubulawayo ndinokonfirma kuti hatina kuwana vaimbi vakawanda vanova vakaresponda kumaapplications edu asi tine mumwe wedu muimbi anonzi jas marabini kuvictoria falls kune chimwe chikwata chinonzi kwaseka handisati ndave nelist full list yachona yese asi ndinoimba kuti pakupera kwerino vhiki tinenge tave nelist yese vaimbi vanenge vakatsigira pamabira aya tiki
Money to move the money. Money to put up another by way.